Neno ndakaona zvakataurwa naPresident ende ina hangu kuona kwangu mashoko avagara vachitaura havana kumbobva pane zvatinoziva zvavanotitaurira isu senhemba dzomusangano nguva dzose nezvavakataura kumamedia houses dzakasiyana siyana wokuti ivo Presidendi havana shuviro yekuextenda temu kuti vawane imwe yechitatu. Izvozvo takazvihwa izvozvo ende zviri kutaurika kubva kwavariwo Presidendi nguva dzakanyanya. Asi ndinoona zvokuti isu tiri kutsvaka nyaya kumunhu asiri iye muridzi wenyaya.
Ko ndiani zve muridzi wenyaya vatogarepi nekutika muutungamiri wenyika Mbune akazvitaurira ega?
Muridzi wenyaya imembership yezanupiefu. Ruzhinji ruri kunze uko ruri kuti aiwa Presidendi taona zvamaita, tinoda kuti muwedzere kumbotitungamirira tizadzise zvishuviro zvedu. Vanhu vakavhotera President vanova ivozve vakagadzira constitution 2013.
Zvino pachaitwa sei kana vamunangagwa vachiti haivhiyiwe imi vamwe muchiti ngaivhiyiwe?
Kana tichida kuziva kuti tichaendepi tichibva pano, tinoenda kundobvunza vana veZimbabwe mastructure in particular eZANUPF kubva kuda mukatangira kusero, kubranch, kudistrict, kuprovince, central committee, toenda kuconference. Ndokwatinobvunza any of those structures. Kana mukaona pakaungana vana veZimbabwe zvikuru vanei vachiita zvomusangano weZANUPF vanei vakaungana, indai munovabvunza kuti shuviro yavo ndeyei.
Ko imiwo senhengo dzeparamende muri kupinda papi chaizvo apa?
Isu maMP ini sagovernment chief wepi ndinoteera zvinobva kumusangano, saka signal inobva kumusangano. Ini ndinongova deployee, zvataurwa nomusangano semunhu wakatumwa nomusangano ndozvandinongoteedzera. MaMP zvakare vanogona kungoti mumwe unongomukawo achinzwa zvinotaura vanhu kwaanobva, unongosimuka muparamendi wotanga motion yake, hapana unokwanisa kumustopa nokuti iright yake MPA.